vagari muzimbo dzekwa mukangano pamwe nemazungunye kubikita vanyora gwaro renyinyi tokukanzuri yavo vachida kuti imise kuvakwa kwedzimba nezvitoro panzvimbo yemabhizimusi epamushanduri. Panzvimbo apa pane matoro akakosha anowanisa vanhu mvura yakachena. Vagari vanopfuura 200 vanoti kanzuri rekukanganisa matoro aya anofanira kuchengetedzwa pasi pemutemo yekuchengetedza nharaunda munyika. Munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevagari rebikita residence and spares association kana kuti bhira vadhevhi mukaro vati pamusoro pazvo vanotyira utano hwevagari sezvo mumatoro umu muri kuvakirwa zvimbuzi zviri kusvibisa mvura inonyuwa nevagari murudzi rwemujiche runotangira mumatoro aya.
Mubikita tinonzwa kurwadziwa kana kanzuro ichida mari kudarika upenyu hwevanhu vachivaka izvi vachipega mastendi ezvitoro pamatoro.
Mukuru webasa mukanzuro rebikita Road Disease Council vapita Shibi vati vakatambira gwaro iri uye vari kuongorora nyaya iyi nebazi ravo rezvokurongwa kwedunhu pamwe nerinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda munyika reenvironment management agency kana kuti EMA.
Zvinoita mutemo wenematownship kana kuti marovesende ndezvekuti vanhu ndovanokumbira kuti tinokumbirawo kuti apa paite township. Saka tinogona kunge zvisvika nokuti nyaya iyi yasvika kusvango petition iyo ndakaiona ndikatirisira kune veplanning environment ndakaarisira kwairi. Saka vekuema vazvo ndipa vachitaura kuti ano tofunga expansion yemakuva yefamily business center inenge yakuenda kumatoro. Saka tatoti nekuplanning kwedu neyokuema vandoona kuti pane here mastenzi angadaro akupinda mumatoro.
Vagari vanoti mitemo yekanzuri munyika haibvumiri kuti vavakire mumatoro asi nekuda kwemari kanzuri yebhikita yari kutengesera nzvimbo dzekuti vavakiremo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godwin Timba.